Mutauri wekanzuru yeHarare vaMichael Chideme vaudza Studio 7 kuti kanzuru iri kuzovhara mvura kuti ivandudze mapombo emvura kuMorton Jeffrey nekuWarren Control.
Guta reHarare rinozivisa vagari vose nana muzvina bhizimusi vari muguta kuti mvura ichange ichivharwa nhasi kumanheru kuma6 kuMorton Jeffrey nekuWarren Control. Izvi zviri kuitirwa kuti mishina yemvura inge ichivandudzwa. Mishina iyi inogara ichiitwa inoti pachirungu servicing kuti inge ichishanda basa rayo mune zvakanaka. Tiri kukumbirisawo vagari vose kuti mvura yavanenge vainayo vaishandise zvine mwero kuitira kuti vazenge vachikwanisa kusvika musi wesvondo apo patichatanga kuzenge tichiendesa mvura kuvagari pekare.
Kanzuru yati mvura inenge isiko kunzvimbo dzese dzemuguta pamwe nedzimwe nzvimbo dzakatenderedza Harare izvo vagari vari kugunununa nazvo. Mugari wekuBloomingdale vaStanford Nyatsanza vashora kanzuru nokuendesa mvura kwemazuva matatu akatevedzana vachiti izvi zvinogona kukonzera zvirwere kunyanya kunzvimbo dzakaita sedzavo kusina zvibhorani.
Inini semugari wemuHarare ndinobatikana zvikuru neurongwa hwaitwa necity council yeHarare kuti inoda kuvhara Morton Jeffrey Water Treatment Plant kwemazuva akati wandei kubva musi wa24 kusvika musi wa26, mazuva ekuti isusu sevagari vemuHarare akati wandira kuti tinge tisina mvura. Saka mukaona kuti mvura kana isipo panoitika maproblems akawanda, especially kumahigh density suburbs uko kunowanzoitika zvirwere zvakaitika sanana korela nezvimwewo zvakadaro. Saka kushayikwa kwemvura kunobva kwaita kuti zvirwere izvozvozvo zvitapukire zvakanyanya, so zvinotishungurudza zvikuru.
Mumwe mugari wekuMarlborough vatawanda maposa vatsigirawo vachiti vaneta nekuvharwa kwemvura nguva nenguva. Vamaposa vati kanzuri inofanirwa kuona kuti yagadzirisa mapombo emvura kuitira kuti isagara ichishayisa vagari mvura.
Ndinofunga kuti vecity of Harare vanofunga kuita urongwa unogadzisa zvinhu zvemachokwadi, nekuti chinhu kana choramba chogadzirwa chinoratidza kuti pamwe chakafa. Saka ndofunga vanofunga kuti master plan nyowani inoita kuti kana vachiita maripezi chokwadi tione kuti kana ripei yapera pane mutsaugari, nekuti 3 days tisina mvura tushaya kuti tinogara sei. Saka zvinhu zvekutoti zvinototishungurudza chaizvo sevagari vemuHarare.
Vamwe vagari vataurwa navo vati kanzuru yeHarare haivape yambiro pane nguva, vachiti pavanobva kumabasa mvura inenge yaenda vasina kuchereredza yekuzoshandisa pamazuva matatu aya. Guta reHarare rakatarisana nedambudziko remvura sezvo madhamu anoshandiswa achinza ane mvura shoma. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Rutendo Mawere.